pakuti vanhu ngavakurukure vachionesana kuti upfumi hwenyika hungagadzirika sei. Ifungwa yakatinakei chaizvo. Hapana anoramba kuti tihurukure nenyaya yekuti makambani zedu tingaita sei kuti ararame kusvika remangwana, vanhu vawane mavasa. Chinhu chakatinaka naka chaizvo. Asi isusu sevashandi tinopokana nezvatiri kusangana nazvo iyo zvino. Patinonzwa avo vanotitungamira vematongere zvinyika, tingati pachirungu maministers, pava vanenge vachiita misangano yavo, vakutoti macompanies ngaagure masalaries evashandi. Hatisi kuwirana nazvo nenyaya yekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumidza kuti vanoshanda nevanoshandirwa vanofanira kuva vachikurukura nyaya dzakadaro. Inzvimbo dzakafanana nemanational employment councils inzvimbo dziri pamutemo, inzvimbo dzokuti vanhu vanopanana pfungwa kusina kutsitsidzirana, vanhu vachipanana humbo hwakakwana hwokuti kana masalaries agurwa ikampani inogona kumutswa sei. Haisi nyaya yemasalaries chete vashandi vari pasi, kana masalaries evakuru, kana motokari dzevakuru zviri kudhraivha nevakuru dzingani, pane zvakawanda zvinofanira kuva chiongororwa. Nezvimwe zvacho zvatirasara kuti zvinofanirwa kuva zvichitaura panguva imwe chete.
Hurukuro idzi dziri kumboitwa here kana kuti dziri kungobuda mumapepa nawo?
Iyo zvino tingatarisa, takati takaita survey inotaura tingati itrend yecollective bargaining kumasectors ese muZimbabwe. Zvabuda ipapo zvinoratidza kuti pane mamwe maNECs atoenda kwemakore mairi kusina hurukuro dzakadaro. Maemployers haachaendi kumabargaining councils kunotaura. Nechikonzero chekuti maemployers anenge achiti vashandi ngavagupe masalaries avo, vashandi ngavagumurwe kumavasa. Asi ivo havati kubata dzavo nyaya